Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voaindebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Makombei, and economic freedom fighters leader Julius Marie Lema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition Economic Freedom Fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Makombei is currently at Avenue's clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Lapha ke uStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba ezijeneyo yokuqala siyakhangela ke kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe ajiyeneyo yabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizobona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke uMnumzana Julius Malema weEconomic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa eseBlue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziwa ukuthi sikuyiphi indawo kodwa ke sibonile lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwampana kumbe sihlala eMortuary yiphi asikwazi khonapho. Kuzobuya ke uDokotela uMakombei zamkhumbula uPeter Makombei wakhanya zani wathunjwa ngamapolice ensida lokhu khona ngale Avenues Clinic lokhu engani uyagula sizwile nje ukuthi kusenze kule sikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele ukuthi ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking and all those sort of things?
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation and like I said earlier, the medical report for on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but
That is Dr. Elovis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo kumavulas.
Aiwa, kuneo vachango vakupinda mchirongwa chedu nasi, tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano panefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano United Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano reDecember 12th movement pamusangano uyu izvo zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya ya Dr. Peter Magombei yakamira sei pari zvino pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye na Dr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombei vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatare gaitinzwa kuti vati chii.
Tirikutizwa ndeizvezvi havasati vafit for discharge but vari kuongororwa vachiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezve nemamwe machesta akaitwa pavari zvibude inotova tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudzaiwa zvinenge zvinoda. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa chanelziwo ekuteedzerawo tichiitisa infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumaexamina nemaloya nechivhuvha maloya. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo iyi hai yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mapepa nawo anenge asinanyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichinyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tingoita kuzivisa nambijana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapera. Ya hanita nezveutano vachiri muchipatara napaererano nenyaya iyoyo tee tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tavatanga kutiwo tichichioma negotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzokera mabasa. Situation United Waters ndaiti atilinge tisiri pabasa tinoitirwa zvikuru asi chiremba anenge asina kugutsikana anenge ari
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano waDr. Peter Magombei avo vari kuti parizvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa nevana chiremba asi vataura ivo pavavhunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati parizvino izvi havasi kuziva nezvazvo asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemuswe mugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uye zve takaona ipapo pana va Hepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe rikaitinzwa kuti vaite chii
I am Hepmo Chidziva MP for Ivory Coast being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada and other places. What's your view of what's going on here?
It is something that is so good that people of America have gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that world leaders must understand the situation of Zimbabwe. Our problem take home, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom of press, the problem that we are facing of legitimate crisis. So it is a good thing that they have demonstrated today. And they will be demonstrating with him when he comes in here so that he will understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is the crisis of legitimacy. Right now, there is the crisis of legitimacy. Number two,
We're hearing there tukunzwa apo kubva kuna va Hepmo Chidziva vanova ivo nengo yeparamende vakamirira MDC vari ku Highfields regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato rezano PF zano PF yanga yakabatana neve December 12th movement asi regai tinzwe kuti ivo vezano PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri re December 12th movement akwanisa kubata va Jones Musara vanova ivo mutauriri wezano PF vachigara vari ku Canada asi vari ku New York pari zvino rikaitinzwa kuti vari kuti chii
kuratidzira kwa kuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri hunobuda through ma sanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe saka isise nhengo dzezano PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri uhu through ma sanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara masanctions ngaaende hatina zvatakakanganisa tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuti abudiriro kuvanhu vayo ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica semusangano hatingarambi kana masahwira edu akauya kuzotibatsira hapana chakaipa asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF asi zvatinoziva ndezvekuti pahunhu hwedu kana une urongwa hwauri kuita sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve Zimbabwe ibudirire kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvoda kugadzirisa
Aiwa apo tirikuzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York parizvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo parizvino. Zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tichange tiri kukuturirai zviri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino. Asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr. Grace, kwaDr. Mai Dr. Grace nasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Ye kunjalo ke siloba mundlela Dube ukona kona pake ku Facebook page yetu yeviyo indebele kuti simbalele umlayezelo wakhe ututini uti ninjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke udaba lolu lwesidumbu ungathi sokurobothakathi phakathi. Kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sipotipotiswa endaweni ezijeneyo. Kambe kwini kunoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina. Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi njalo emsakazweni Olita siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke lobo kuthula Seba Ngwenya uthi nitshona njani emsakazweni ibuhlungu indaba kaDokotela Magombeyi. Sekungathi uNkulunkulu angenela amncede kuba bakuphole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane kevana noPolad kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube siyabonga kakhulu lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lo munye ke uthi hey udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi. So lingakhohlwa khona mpho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha eUnited Nations kwele Melika. Ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babephekapheka ukhetho sokunengi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya ke lo Malema ubekhona ngale ke eHarare nodokotela phela loku sesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani.
Aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu parizvino tinatafadzwa tifa ari kuti please call me ndobva vaisa namba dzavo. Jairos Mhlanga anzi call me ndobva vaisa namba dzavo. Austin Zepasi ari kuti please call me ndobva vaisa namba dzavo. Stembing Kosi Mapedza ari kuti call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR Ameno ari kunyora pana pasi anzi kuzoti ari kutaura nani. Emmanuel Nyakonda ari kunyorawo zvakare tinokutenda isi. Bangani Ndlovu ari kunyora zvakare tinokutenda ii top fan yedu. Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga. Imanyo Nyakonda ari kuti ZANU is done with the West. Fraser Chicks Nathan ari kundofunga ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga vari kutaura vave ZANU PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvhota. Nyandoro ari pano vari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngavavige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans tine vigai gamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri ari panhare parizvino regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Hello, caller, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Austin Zapasi ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taurai henyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondoda kungoti bate pano nepapo but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo.
Taura henyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 bag ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kosei muchidai munda kuti ndirarame sei onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwi
saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
ndaenda wana mukana wekutaura nehurumende ka ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana kukundikana kunowanikwa ka ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova dai yangodayira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko
aiwa mashoko makukutu tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvekutaura
aiwa handisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwazvika hakusi kuda tokutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiriko ikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kwechii chiri kuitika tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi saka dai yarega kudaro
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka
ndatenda zvangu simazvo
babai Gibbs we have a caller there he's just saying that he's very upset about the abductions he says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home it seems as if the government is insensitive and he feels that if he were back home he would be feeling the same way that the doctors are feeling because all they are asking for is for their salary not for anything you know more
We have our first guest, and that is Mr. Pilut Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I'm here today. Yes, I'm here today. Yes, I'm here today. I'm here today, Papa Kaule. He's the Kuluma United Nations General Assembly. What's your name?
Oluka mongameli welizwe president Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ilizwe emumene sikiyo lapha ukuthi ilizwe limelwe ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions ama-sanctions kubona abantu esikibo sihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako
singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo ukuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho
ye kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani isadak yasisekela isadak isisekele ithi ama-sanctions kawahambe sisuka lapho siya ku-au nakathethi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli ukhona ngale ukuthi ama-sanctions kawahambe ama-sanctions asiwafuni kanti kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu unkulunkulu asinika lona ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe ngabanye abantu abale mazwe abo bona behlezi ngendlela ababekholisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo
briefly can you say this in English ukuthi kade usithini utshela abantu sibili ngohambo lolo of what importance is this trip you know by President Emmerson Mnangagwa
It is very important, really. So very important that the president is representing our nation, and is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty, and he's defending. These imperialists, they want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying. No. And this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us. And Zagabe is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since Sadak is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kaule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Nofana makasimbe.
Ai wataka simba tukutora nani uyezwe muri kupi?
Kutora na stand yofu mapeja nduku Botswana.
Taura yenyu.
Ya ndida kukomenda ba nyae visit ya ituwa na wa zile ya Simalema.
Taura yenyu nasi gangu muri free taura yenyu.
Da fara za vanyade za tauna zituwa na ama lema achia Zimbabwe ya zizi ubata mawe. Kurufu wa Mugabe. Nama lema na Mugabe ane miangu tishinanga zao zafanga zakafana ana pa in terms of politics. Nama lema wako nepunga ime chete kanga ina Mugabe kuhenga na ane ganda jena laki zofera ma resofi za tina kile bitika uta nga ze kutu ifu kwa nao ya tema ndo funga ime chete kanga ina wama lema ndo sa wama lema na tema za ganyaya pa msoko wa Mugabe ndo ane zimu za revolution yese ya kafama nizeo za kama na Mugabe ndo za wari tira ufama na zeli South Africa saka muna rasikio za ganyaya na Mugabe chukuti muna wa etu uya kwa Mugabe wa chaka etu wa Mugabe wa etalika ze in terms of trailing the house kwa hii mshuka parangu wa hii house asa itini kuna wama lema zanga zicheka bita kwa hari bozo wanga waona osa za pote wana wa Mugabe shawai fana ugabili sa indida atanya zibu trailing ni South Africa ya zesa kwa wana ya tema hata wa mshifata za kanyaya kutu wama lema kwa hika zunaganaka kwa hiyo kusubata mawagona kwa wana mafiki za uwe ni masuro munu wakanga aki tema za kanyaya kutu wa sister kwa hiyo African sibata ni bivin wada sabaha xenophobia iti ya umasaki na suro na hivyo na kutu isu same African chile sana ubata na kutu chile chile in the same continent kwa hivyo na kutu isu ni South Africa some of the white cinema Indian watu watu awasi kubatu wane xenophobia ya watu kuzima investor asi isu sitita wengi tirima kwele kwele kwa mama lema wane mentalita yunga ina Mugabe yunga ina naka za kanyanya yuko si njira isu anayo ya tema anayo Afrika anayotenda za kanyanya ni wetuwa na mama lema na tenda za
ayo watu notenda muwe nesu varakanaka
na ito basi
ok bye bye I think we have another caller. Hello Mr. Hove.
Hello Tete Mavilas.
Makadi yuko
ai watiri nani magadi chete.
Ai watiri wadi nastine gango imi muri kuda kutaura neGP hapa.
Ai wa achekutanga nda kutenda ine basa renyira munoita rakanaka ndakakuona imi muri ku DC pa live streaming hapa.
Ku New York.
Makamira ku New York sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchitaba basa renyiro kutepfenyura.
Aiwa tinotenda imi ndimi munototishingisa muma handi maiona zvaiitika ipapo saka ndimi munotishingisa.
Aiwa mazizo tanga takavhura.
Mhm. Taura yenyu.
Sekutanga ndaida ngutenda hangu amalema one kuya kwaita kuzobata maoko asi pane mashoko avataura paka video pandaona vaitaura zvekuti mai Mugabe vanofara kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava Mugabe saka ipapapo ndiri kuti ukanzwa munhu oita savamalema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu ayaya kuti mansion yava Mugabe yanga iri mhita rezanu PF saka aida kugadziriswa mapepa ekuti inde mhita rava Mugabe saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadero nyange dei zvaa zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naye vamugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo tinambozviziva izvozvo imba yangozikawo ndeya Mugabe saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU PF katingatoiti ndeitori registered mhitara vamugabe nokuti vamugabe vanga vatova brand pachezvavo yeZANU PF saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo vamugabe vatozorora legacy yavo vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo because vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muinesu pachirongwa muve nezuva rakanaka.
Ndani tangu ngo mashoko maviri pana president ari kunze kwenyika.
Taurai zvinhu.
Tanga chidangoti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nekuti vezanupf vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozitioniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kutoti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozition ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriri wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana dei vangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozition vakaita savanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru tumuve nezuva rakanaka
tinotenda tete mazi
okay bye bye I think we have another caller hello caller
hello magadi
tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemuri kupi
muri kutaurawo na Emmanuel Makondi kujohannesburg
taurai tinzwe
shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa chenyu pazuva ranhasi
aiwa nesuwo tinofara kuva tiine mitaura yenyu
ndinotenda ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuzimbabwe ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita zanupf yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitwa mavhotsi mazuva mashomashoma apfuura saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa remdc rinova ndora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro pane penyusi
ataura henyu
ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri ponje yekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati memdc zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kukwirwa chokwadi pakunzwisa kwandinoita zvingava kwazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatso kuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano wezanupf zvisiri zvekubirana saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvino kuti vanhuvana zvavari kuziva kunyanyisa vapolisi pane parimwe bato handisiyadziva ndipati hangu kwawinwa neindependence zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvaungiwawo pazuva ranhasi
aiwa tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka Keep you hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-election saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka, Pisa. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, no baba ke udlodlo cingwani, baba dlodlo uchona njani?
Yachona tibu chona njani baba?
Ngathe dlodlo, akuthi ukuthi wena ubona njani indaba zethu? Siphatha udokotela kwaMongameli ulapha eNew York. Siphatha ke uPeter Magombeni udokotela olokuse sibedlela kuzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mkabe. Poselako.
Ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mugabe leso hani kuso kuyihuthi phakathi lokho isidumbu ngawe sithi sibhodabhoda phakathi kwabantu kangaka asikhulumi ngakho kangaka loku kwesidumbu hani bona sokuyihuthi phakathi indaba engifuna ukukhuluma ngayo sibili ngikamongameli amilika ngapho khona ngapha e-amelika vele sokuyinhlala yenza uhlale ehamba vele buye ngatholanga lutho lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni now le indaba nansi indaba kababugawuleli okukhulumayo lapho thi yena isataki isi supporta ukukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele ngake ukukhuluma njalo ngake bedle badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khona Dlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says you know Mr. Gawule is always talking about some of these things but that's the way they are feeding their families. So Mr. Gawule akuphendule kona.
Ngithanda ukukutsho futhi ukuthi South Africa nxa ihlala phansi ama countries e South Africa umangulufu ekhuluma ukuthi ama sanctions kasuswe. President we Tanzania.
Urijuse volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kavili. So sicela ukuthi uthi kaphule kanjani. Ye, qhubeka ke ba.
Yebo nyako nje. Mana ngichede kancane.
Ye kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo osikhulume sikhuluma leso umuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama sanctions akhona indaba engavumi umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha le ukuthi iMDC kumele iqali efundisa abantu ukuthi uya admitha ukuthi umumo weparty yabo kanye labethi bayadliwa kuma elections bethi bayarigwa kuma elections kodwa nesevuma kabethi ukuthi hayi siyadliwa ukuthi abantu vele asikhankase asifinyeleli kuse bantwini lowo muntu isiphukuphuku somuntu lethe sikhuluma ngokuthi ama sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
uJohan Gawule
ngisho ngokuthi ama sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama countries esadade ehlale phansi ekhuluma ma even nakathethi iAmerica ivume ukuthi ama sanctions azosiwasuse kulezinto ezingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esale ukuthi ama sanctions akhona.
Ye sikubamba umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule 30 seconds. Ye Dlodlo ngani sesukile ecingweni sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungatshona njani?
Siyaphila abaphila njani?
Siyaphila nyona ungaphi khona lapha emhlabeni?
Ya, lo lesemzansi lapha ngihlala khona. Ngiyakhethe ikhathi ke khona le ndlela.
Yeah, ngiyakhala.
Ngoba yena emakhaya abazali aba bafuna ukufundiswa nge change. Akula nto ofuna ukufundisa into. Abantu sebeluze eyazi ithemba ke ngokhetha. Yabo ukhangela amama izindlela amama amanani awangayo phansi. Uchilisele ukuthi abantu ukhethe ezilapha zasala zizile ukuthi ngakho ba emali bathi ukhethe. Into emithini unjalo ukuthi uyabona ukuthi election singene election from 2000 itshanto yachaya umgali. Kodwa election ikazange indlela esikhundleni. Emakhaya ngalawo nto yilo yithembisa ukudla. Ithembisa ukudla loku lalokhu. Ukhetho eZimbabwe ngibona ngathi mina abantu balethu abasakuthini. Right. Two, yile yithi ukukhuzi kwabo ugawule ngomuntu omdala and ngimhlonishwa. Sengakuthuka umuntu okhulume engidingeka ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephuphuphukela ngakhulumanga ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyindlu yinto etshengisa ugawule into yabo esizalo le sabasela sithi yabona yabona amadodana ugawule noshuma azama ukulingisela into eyayisenziwa ngumoyo uJonathan owayekhulumela izano enze into engashiyeka lathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamanje uhleli umuntu wakithi lapha khulunywa kathi akekho eZimbabwe uphile esemazweni obaba Gawule kuzafika isikhathi lapho uJehova azamisusa lapho elikhuluma kubi abantu bakhala bayafa lapho esibhedlela bayafa abantu nendlala uyakwazi naGawule kodwa mayazi sengathi izizane seyisenti kathethi likhuluma ngegroupu yeclubhu yedictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma ukuthi ama-sanction akhona uba khona kwama-sanction lokuba ukuthi khona kwama-sanction lina-ke zalulinda ama-sanction alisebenzisi imithetho elawubekayo i-constitution lithi maligabhene emakhaya ngaligabhena nokudla lina nethi lidlala ezimbabwe lilina ama-election emakhaya ngimatoto bayalamba elizweni eliright umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe irayisi hhayi ukunikeza ukudla
Okay, Papa Inyon, so what Mr. Inyon is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says, at the end of the day, the Gaules of this world are ruling, but one day they will be the ruled guys, you know. So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello, Marvelous. Panam Kuma Marvelous Iraba.
Yeah, Mazani.
I think I'm spanning my man on the Biggie. Hello, Biggie. I want to see, but you saw an am Kuma began to rain.
Tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ripapo futi nenyaya yekundiza kuita batore FDC kumareserva. 2023 atopadzira enda akasimborikara. Chiri kuitika ndechekuti vazvori nechisi nezvongochema kuti tazobirwa tadii, but kuda kutasara chokwadi, kubira nguva kunenge kuripo zvako, but chovatinenge chiripo ndechekuti batore FDC vari kunyanya varayirwa vari mumatauni. Havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro. Ende chinhu chinozosiripa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa but havasi kushanda vakomanewa kuti kada tasamira mabhaniso zvakabvanga kuzvake izvo zvavo. Difference yacho yakanyanyisa. Vanhuvachema kuti tabirwa but 7,000 agree to 1,000 kanhu zvekuti kana leda munotongoona kuti vakomana havasi kushanda ende vakusera vakarara vari kunakirwa nematauni yaya but come election 2023 vakadii. Something will happen. Vanenge vachingochema kumirengo tadiro ende itange ichingori permanent opposition until unless.
Aiwa, mashoko makuru kuzvaka mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai mai wana mukana wokutaura naivo ve opposition maiti chii panyaya muri kutaura iyi?
Dai ndakwanisa kuzvikwanisa kusangana neopposition chivapo mashoko echenjedzo pamusoro pemaitiro afanira kuita vachibasa ravo. Ngavasarilai
vazhinji vacho vakawanira patwitter pafacebook vayo vanhu vanovhota vacho vazhinji vacho patwitter vacho vanhu vari kumamisa vanhu havatorina vamwe vacho havatorina nemaredio havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanira reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvaunzi vanofanira kuti vaite ise kana nepaezimaelekemeizo vanofanira kuti vasarudzi iye zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivatizidzo kuti kana mutenge maakudai mudai 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 mda vachivabatisa zvinhu pagiraundi kwete kuti vanoita zvekuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevhok havana zvese zvemafoni ndosanganisa nezvemudipita chakatowandisa kumaruwa nokuda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacha vari kumatauni vakanozoita rali inonzi kwazoita maovhafloo kwazodaidzikadai vachinzi vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa vachinzi vachitupai but iye vanotofamba nerekuti takawanda takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingafuti but vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevha saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva ngavasiyana nezvemumatauni kazhinji kacho munhu ari mutauni akatozongwarirwa vazhinji vacho vakatongwarira rumatauni vanogona kuziva zvekuti but vanhu vari kuda kuti vadzidzise vanhu vavari kusuma kuti vahwine vanhu vekumaruzevha nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tatenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas, because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition, or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecingweni. Baba masuku ngawutshona njani?
Ngiyatshona mfowethu, tshona njani?
Ngiyatshona ungaphi uselo wakhweru?
Ye baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi esiziphetheyo lamhla uzibona njani? Okokuqala, umongameli uMnangagwala kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikaMoyi uRobert Mugabe yiko sizokuphatha khonoko. Phoselakho baba.
Ngiyazi ukuthi umndana lowo ngapho ekuthenzi naye ngakho kufana nokuthi asiyi phambili ngisalele nje ngawukhumbula umuntu yabesele i-roting care i-roting care lisenzengani yahamba ayindawo ilusizi abafowethu laba kumbe ngobani abasengabogawule laba labosima laba abengelikilakakubajathangana nakho kathesi bahlezi kahle kasanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo ubabizigawule kathesi kahle belabojonathan khona ngale, kodwa kathesi siyamuza ujonathan sengumatisamen naye wayedefenda njengabo bona lawo, kodwa isikhathi dinetiszona besebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sibe ngaphandle kwamazwi singakwazi lokuthi bayabelezile. Kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwe asomanga lisiyisele leli sebabona bona laba abantuna laba abazibizi ukuthi khona kuzeesiuzikana nakho kuzekuyabo kusenzakala zimbabwe is being problem right, but into enzama ukuthi ngibacasile wona kahle kahle ukuthi bafethu emhlanganweni lo ufuna abantu abakuthi maki ukuthi ilamandla kumbe kulento ento eyenzakaleyo batho kahle kahle bathesi bayaseke ukuthi sobona understand gabe phela umthimi wayesithi ha this is a state objection ngabe yimntanakhe wayethethe edabistate enetstate yabethela yinaleyo yimntanakhe wasi don't be laughing like what you speak sometime last week I'm not sure kodwa itstate ngambando kumbe liqinisi kothi kabi sathenga umuntu abezimele ukuthi sithethe kumbe liqinisi kuyimthetho sithathe isikhundla sawo. So thina sithi idokotela lowu kungiwaziphatha kumbe kazithathanga, kodwa second issue yokuthi noma sikubona kusenzakala njalo kuzakusenzakala abantu bengamalaka singazi ukuthi bathethe mbani.
Masuku ungathola kusasa baba uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa sibonga kakhulu baba
ngiyabonga
yeah that is Mr. Masuku yes what a lot to say he says that with Mr. Emmerson Mnangagwa the country is going nowhere says he has been doing the same thing every time he's now in New York he was in New York here and nothing happened last time so he's going home empty handed and then he says you know Mr. Kaole and others are now rooting for ZANU-PF but this reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo.
Mm-hmm.
Says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something like putting a lipstick on a frog, you know. So he says
the famous saying. Yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaole has gotten some kind of response to all these kind of things. Yes. Kind of
I understand. We have a caller. Hello, caller.
Hello, Tetima Felix Masera.
Oh, Dimkoma Donald Murise.
Young 42.
Dripo Murise go Tetima Felix.
I watched Wadi Murkuda Tower and Zipi Naspano Panigango.
Ya, nchangu kuti bate nchata angu, nchaka kasira kuti wangwawani nguwa.
Bata iti nzwi.
Ii, ndilo tangangu nise kwendo kukwini la kunyuyo kukumsangano kwa haku kwendo kwa. Sino kwa zati dimafina, kutu una zungu nika zakatu wane, zilo tuwane ukudiviri nani kudarika yedu, watunga miri vashu washoko na kuinda. Washoko kanzura nzedo mtachinga inji. Nekutu chevuda bo fixa matambuzi kwa ataka sangana, usi zakata wikunu wakana kuinda. Waka tumira nume zao. As a pedu pushina no rashing that number at number, two patnuna, Hugo Mania, Lako and that the Magadas. Ambassador Rico, Agarico, Reddy, my minister Mamaripo, delegation agents in the hour under the Buddhist. Here, Maria, no one at the Angam, which Maris, no game. Show my report in the Hugo Pachu Pachu Pasaka. No need that the Magadas. I'm sure that Munica, the Roman Varangi Kawakita, the who can run the Zadar. In the Nugget of Gorinegori, but at Nasa Nona. Ana mshaka wakangu wakazifambira nende zuda yede zazi. Zile zazi nubereka mnika aa. Nika yadu ingade mberaka achi na chati nuhono. Tanga famba kwa wasi achi no doka mnika chati zifande basi nakana mame gadiu za ruta ura wawo. Lize puma pepa sipa reality pa ground ike hapa wapana chati nuhono. Mungu ta ura kungo tita za hapana kana mame gadiu za tino mbona chino azi zobuda hapana chati nuhono.
Chia buda hapana.
Sino basi na yu washo mawashi wanengu wa famba washino wana sawa nuhana kuko. Pashino ya awo iko kundo wanga basi rika nendendo za nengwa fanende kwa shina kikwa nende.
Saka point kwa seya.
Papa na chiripo.
Point kwa seya mkoma Donald.
Hachino kwa Donald mkoti. Iwa awo wakwante mkonsisa mkoti. vakoni vakundikana kana vakanzvisa vakatanga vadzimita zvipo vakundikana zvifunga pano kuna vo ivo pachavo vanokwanisa kunzvisa kuti chingadiwa vosvuduruka vozara ndakundikana there's no way amungambonita hapana pane bidding inodiwa yekugodi munhu akoni wangadze kuiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe.
Aiwa, mashoko makuru. Ndizi
za, kuna kwa tinofika titi mazira, kinaona kadai. Chua, hakuna kana kwa sisi, kwa sisi. Mnano manya sa, kuna fiyo mika. Mnano manya na jika, kuna. Nde gine damari, nda kunichiri, chata jinenge, aiwa, chata jinenge, aiwa, chata jinenge, aiwa.
Icho kwa daiwa. Mashoko makuru kutuwa, mneno kana pani zungezwa muda kuwezira.
Deni kweta devolution, ya devolution, yanga nda mkoma blesi, yanga wari kudu masungu.
Ya, yanga iriko tauno, chua kwa daiwa writings.
Nesho wakana be guru nzezo budiria mnerino mwerefi nisosusu. Yola so kuchi nikashua yunga budiria nukuchi nzezo wana kana kuno uku.
Mm-hmm.
Sato kwa wana nga wawo senya kita asi mwati maprovinza ane simba maprovinza ustrakia. Ane simba.
Mm-hmm.
Mwata mwana nga shiti premia nga shiti dapro ndesa kama kwa wana makura wa shitara. Ii vashito tere kwa nukuti mwana nga shito lead damizi. Nasi ane magafi na ya nungo nzi provinza ugafi na patu. Sina simba wakino reporta kwa wakuru kutendra mji. Mm-hmm. Wani kuma chingoteta kubenefita o. Wani kwa ziku edu. Chine suni zaka wanda bata timbo wani kwa sunuinda zungu no ibinda yaku warare. Kakata kwa mtari mangoda waka pera shinda ya jibazira wanda warare kana nitu.
Aywa.
Ayo waka kandura ni washitambura zinga mboi. Kaka ndona suku tayo devolution day ya kwa nifika. Ino batira. Uki mnalinga ripatu zene zungu yonu nga shiwana wacha ucha uviri. Mana waki yonu kwa sa ushanda upa basa kwa ipapu. Ano kwa kutu wano vani ya vanu vavu wano kwa chifungi zando wano wa sijira kure kure. Vanhu vemunzvimbo vakango vakaoma miromo.
Icho kwadi mukoma. Aiwa, muri kutopa nevari panapa Sibangani Ndlovu. Top senior yadeo ari kuti true caller, the president is very expensive. Sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro. Saka nguva yedu yadyanana mukoma, toziva kuti muri top senior yedu, asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma. Donald Mamboma Gibbs.
Ndatenda tiri mazira, ndatenda.
Yes, yabava kuri ke mfowetu state ke ubaba Gaule. Baba Gaule, zvino vanhu vakuluma sevili abanye labo babhala lapha kulomunye kuti ubaba Gaule udiwe ngokuthuka. Ubaba lwana kuti isipukupuku. So bangani basola abantu kona ku ubaba Gaule lakona kunje abakhuluma ngakho kuti unanga kwa ye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engabhatanga next. So ke abaphendule khona ubaba Gaule.
Yeah, liqiniso lelo Gibbs, ngithanda ukuthi ngikube ngisuke ngasweli ibali eliqondileyo sokuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma. Ngithanda ukuwithdrawa.
Siyabonga,
imali elinjalo.
Hayi, siyabonga.
Ngiye phambili ngibe sengisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaMDC. Ngabona be-MDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balomsebenzi omkhulu okumele uyenze ezigabeni kwamaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukuthetho kwadluliswa khona nokuthetho olukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi. Ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayimele abanye balo babo banamukele. I-ZANU PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni. Yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo bele mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni. Yiko kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma bakhuluma bathi umangameli yabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona umangameli
Thank you so much, Mr. Gaule. Sorry, we're out of time. And we have to leave it there. With our guest this evening, former Cholocho Senator Pilif Gaule, wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show. Signing off is Gibbs Chube in Washington, D.C. Till we meet again. Bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mtlanganya Huye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.